This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 10, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvataurwa nomutungamiriri wenyika, istation panyaya yechidhizendi yagodora vanhu vakawanda, including neni panapa munoti ipapa. Handina mufaro nezvazvo.
VaMugabe voshorwa nemashoko avo ekufananidza kunetsana kuri mubato ravo nehondo yeguku rahundi. Asi vamwe vanoti vaMugabe vakabaya dede nemukanwa. Shasha yemutambo wetsiwa Muhammad Ali otarisirwa kuradzikwa nhasi kuKentucky. Nhengo shanu dzesangano reOccupy Africa Unity Square pamwe nemamwe masangano idzo dzakasungwa nechitatu muHarare dzamiswa pamberi pedare nhasi dzikapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakataura mashoko akasiya vanhu vakawanda vakatyamadzwa apo vakati vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vave kuda kutanga hondo seguku rahundi yakasiya vanhu vanofungidzira kuti vanodarika zviuru makumi maviri vafa kumateveleland neMidlands kuma1980. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakasiya vanhu vakawanda vaomba mate mukanwa mushure meyambiro yavo yekuti vakarwa hondo vainge vopinda nemwenje mudziva nekuda kutuka vatungamiri vebato uye nyaya yavanoti yekutaura kuti ndiani achatora chigaro chavo mubato reZANU-PF. VaMugabe vakayambira kuti maitiro akadai ndiwo akambokonzeresa hondo yeguku rahundi iyo mauto avo e5th Brigade akapomerwa mhosva yekuponda vanhu kubva muna 1983 kusvika muna 1987. Mutungamiri webato reZAPU vaDumiso Dabengwa vashora zvikuru vaMugabe vachiti vari kuvhura mavanga ehondo yakasiya vanhu vakawanda varasikirwa neupenyu nekuremadzwa. Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaObed Gutu vashora zvikuru mashoko avaMugabe aya.
Zvakataurwa navaMugabe zuro zvinotyisa Blessing. Pandakazviwa ini ndakatevera pamaredhiyo ndikazozviona pachivhitivhiti vachitaura hwana yakarova. Nokuti ndakati musharukwa uyu vari kuti chii chaizvo. Guku rahundi tose tinoziva kuti guku rahundi yakauraya vanhu vanopfuura ivo 20,000.
Mashoko avaGutu atsinirwawo nemutauriri weMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vakurawo nechihwai.
Zvinhu zviri kutishamisa somusangano panguva ino nechikonzekuti handizvozvo zvatakatarisira kubva pavakativo. That was the moment of madness. We thought kuti vanga vari munzira kuda kukumbira ruregerero kuvana venyika ino.
Murwi wehondo yerusununguko uye vaiva muZandla High Command vaBernard Manyadza vanoti vaMugabe vakanganwa chazuro nehope vachiti varwe hondo yerusununguko ava ndivo vakavaisa panyanga. Asi vativo mashoko aya anoratidza kuti mumusangano weZANU-PF mapindwa napongwe.
Kuchidzinzi kananganga akapinda kuti uta bloodshed nekuti zvadi.
Vaiva nhengo yeZipra vaMax Mukandla vashorawo vaMugabe zvikuru nemashoko avo aya.
Zvataurwa nomutungamiriri wenyika, istation panyaya yechidhizendi yagodora vanhu vakawanda, including neni panapa munoti ipapa kuti handina mufaro nezvazvo. yeti dizendi haitombo taurwe matauriro aita mutungamiriri wedu watinoda kudai tichitendedza iya kutaura kuti iye mukadaro isusu tinokuitai zvatakaita madizidendi nababa vavo ipapa hapana kumira zvakanaka ipapa.
Munyori mukuru musangano revakarwa hondo ava vaVictor Matema Danda vati havana chekutaura pari zvino. Asi mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vakamboudza Studio 7 kuti havana urongwa hwekubvisa vaMugabe pachigaro.
Mukuru wacho aripo ndiye candidate yedu ya 2018 ndiwo vaMugabe. Asi pavapenyu aripo anozoteera wacho aripo futi ndiwo vamunangarwewo. Kana tichienda nehayaraki yeutungamiriri wevarwi rworusununguko vapenyu, kana vaMugabe varipo vamunangagwa havana havi yokuvapa utungamiriri.
Asi sachigaro weZANUPF Youth League kumanikaland vamubuso Chinguno vanoti vaMugabe vakabaya dede nemukanwa.
Vakagona chaizvo mashoko atinotambira akataura mukuru wenyika, mukuru webato, founder of the revolution vaMugabe, kuti vana mutsvangwa, vana Mahia nana Matema Danda vakuita kutwaya kumbunyukidza vanhu kuti vasapote zvavari kuda.
VaChinguno vakurudzirawo kuti bato ravo ribve radzinga utungamiri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association.
Isuwo vechidiki tiri kutoti iwo vana mutsvangwa nana Mahia vanofanira vadzingwe mubato because vari kuramba vachiunza mhosva dzakadzingirwa muJurum Party.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti chiri kupa kuti muZANUPF muite kunetsana inyaya yekuti hapana kujeka kuti ndiani achatora chigaro chavaMugabe kana vachinge vasiya basa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nengo shano dze sangano re Occupy Africa Unity Square pamwe nemamwe masangano akaita seZinasu idzo dzakasungwa nechitatu muHarare dzamiswa pamberi pedare nhasi dzikapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mutoro wedu enhau Thomas Tripasi anotipanyaya iyi.
Nengo dzeOAUS shanu dzinoti vapatisoni dzamara vanove mukoma wavaitai dzamara avo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori gore rapera, va Pride Mukono, va Makomborero Haruzivishe, pamwe na vatatenda Mombe Yarara, vamiswa pamberi pedare ra Magistrate muHarare nhasi, vachipomerwa mhosva yekuda kuba, vachishandisa chisimba, pamwe nekuvhiringidza mapurisa kuita basa ravo, paaida kuvasunga vari muAfrica. Gweta revashanu ava, vaObey Shava, vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava, vanzi nemutongi wedare vavakai chikwekwe, vabhadhare chiuru chemadhora pamunhu wega wega semari yechibatiso pamhosva mbiri dzavakatarisana nadzo. Vashava vati mari yanzi vasungwa ava vabhadhare nedare yakawandisa zvikuru. Vashava vati pane dzimwe nhengo gumi dzeOAUS dzakasungwawo zvakare nezuro dzichiratidzira muAfrica Unity Square.
Havasati vaendeswa kukoti, tiri kutarisira kuti mangwana makuseni tingangodai tichienda kukoti zvekare.
Zvichakadai, munyori boka revechidiki reMDCT valove much noputsa vati bato ravo ratorawo danho rekuti ribatane nevari kuratidzira muAfrica Unity Square vachiti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vave kufanira kusiya basa.
Kana tikasange tichibatana sevechidiki hapana zvatinenge tichiita, so tabuda nechisungo chekuti tichienda mberi tichange tichisapota kana kuti muchirungu tichipa inonzi solidarity kune vari kuungana muAfrica Unity Square.
Kuratidzira uku kuri kuitwa siku nesikati kwemazuva 16 kwakanangana nekucherechedza 16 days of activism. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, dzimwe nhengo dzeZimbabwe Activists Alliance dzinoti dziri kuunza muguta reBulawayo chirongwa chadzo chekuratidzira kutsutsumwa kwadzo pamusoro pematambudziko akasiyana-siyana akatarisana neveruzhinji munyika. Mutoro wedu enhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
la gift hostelo siziwa wanwe nengo yesangano Zimbabwe Activists Alliance wauze Studio 7 kuti iwane zimwe nengo zesangano iri wachatanga kuratidzira kutanga nhasi Manheru Mukapa Cape City wo muguta reBulawayo apo vachange vachirara kusvikira musi wa 16 mwedzi uno vasiziva vanoti iwo nevamwe vechidiki vakaita saivo vari kutambura nekushaya mabasa vati vaona zvakakodzera kuti vaunze chirongwa chekuratidzira ichi muguta reBulawayo senzira yekuedza kusimudzira kuratidza kutsutsumwa kwevanhu kuhurumende pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo
munyika munomu vanhu varakashwa nenzara inini pachezvangu I face the national crisis at a personal level saka tiri kuti takugara sevanhu vatswa kuti tiite madimanzi edu tisingaitizwe mapolitical parties
Vape Swede Jena, vanove mwe wechidiki vati vachange vachiratidzirawo, vati kusungwa kwakaita dzimwe nhengo dzeZimbabwe Activists Alliance, nevamwewo vemamwe masangano muHarare neZuro, hakuvatyise, asi kuti kunotovapa shungu dzekuti varatidzirewo, semucherechedzo wekutsigira vamwe vavo.
Tiri kuda kuti titaridze kusafara kwedu murunyararo.
Vajena varamba mashoko ekuti nhengo dzesangano reZimbabwe Activists Alliance nevemamwe masangano akatanga urongwa hwekuratidzira vachirara muAfrica Unity Square muHarare vari kuita izvi nekuda kwekuti vari kutarisira kupiwa mari nemamwe masangano enyika dzekumadokero. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Zvihuru nezvihuru zvevanhu zvamira mumigwagwa yekuKentucky muno muAmerica zvichionekana neshasha yetsiva Muhammad Ali uyo akashaya nemusi wechishanu svondo rapera. Ali ari kutarisirwa kuvigwa nhasi kuLouisville, Kentucky. Vamwe vanyarikani vanga varipo vanosanganisira vaimbo vamutungamiri wenyika yeAmerica vaBill Clinton, imwe shasha yetsiva Lennox Lewis uye Will Smith ane mukurumbira munyaya dzemafirimu uye akamboitawo rimwe firimu achiekta saMuhammad Ali. VaObama vatumira mashoko avo enyaradzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri kuKentucky, muzvare Patricia Chikanga.
Kwakazara zvisingaite kudowntown kune kuroad inonzi Muhammad Ali Boulevard kunova kundiko kwaaigara kwaakakurira Muhammad Ali. Saka vanhu vakazara muroad uye vari kufambisa motikari yacho yakatakura chitunha mumastreets ese mudowntown kubvira nekunonzi kuMuhammad Ali Center inova iyo museum Muhammad Ali mune all the memorabilia yake, maring airwira, magloves aaipfeka, down to the car yaaidhraivha, bhasikoro rake chairo raaichovha ari mudiki. Saka varongotenderera mastreets ese and then vozoenda kumakuva Cave Hill Cemetery kudhuze nekudowntown ikoko. Asi vari kutenderera mastreets hanzi ndo zvaakanga akataura kuti anoda kuvigwa kuti munhu wese anokwanisa kuuya nokuti traffic yakatozara, mastreets akavharwa, mamwe mabhizinesi atovhara.
Imi sechizvarwa cheZimbabwe chiri imwemo muLouisville, Kentucky, munonzwa sei muchiona rukudzo rakadai kune vamwe vanoitawo zvetsiva kana zvemitambo?
Tinoona sekunge chinhu chakanaka kusapota munhu wamunogara naye munzvimbo kana aitawo chinhu chakanaka, ende uyewo munhu wacho kana anga achiita zvakanaka, zvakanaka wokumuremekedza panguva yakadai nekumirawo naye nekumira nemhuri yake.
Imi makwanisa kuona here bhokisi kana kuti mutumbi wava Muhammad Ali sekutaura kwamaita kuti mota yake yafambiswa imomo mutaundi yeLouisville?
Isu handina kukwanisa kuenda kudowntown asi pavapfuura nepedu vachibva kuairport takakwanisa kuona bhokisi rake barwezuro pavakabva kuairport.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuKentucky muno muAmerica, muzvare Patricia Chikanga vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vatakawafira Joe, vanoti vanokashikamadzwa nemaonero ehurumende ekuti varairidzi vari kuwana mazuva ezororo akawandisa kupinda vamwe vashandi vehurumende. Izvo zvinotevera mashoko emutevedzeri wegurukota rezviri kugara kwakanaka kwevanhu vatapiwa matangaidze kudare reSeneti neZuro ekuti panofanirwa kuongororwa zvakare hwaro hwezororo revarairidzi paine tarisiro yekuti huwandudzwe, vachiti vari kuwana zororo rakareba kukunda vamwe vashandi vehurumende. Izvi zvose zvinouya kunyange hazvo dare rezvevashandi nemabasa rakapa mutongo yekuti hurumende haigone kurambidza varairidzi kuenda pazororo. Ngatinzwei hurukuru yataita navazhou pamusoro penyaya iyi.
Tinofunga kuti vamatanga ese vasati vazarura mumo wavo vanofanira kunge vamboita research kuti vaone kuti muSouthern Africa nekune dzimwe nyika mashandiro avarairidzi. Nokuti zvavari kutaura zvokuti hurumende ine yatingati good cause kuti inotaura kuti mazuva amaticha aanoenda pahokuridhe yakawandisa, iyo maticha achingowana mazuva 18 chete pagore kupenga. Vamwe vasiri varayiridzi vanoatumirisa 45 days per year, maticha vaatumirisa 18 days per year. Saka somatengeze dzotosiya kuti vamugata vakaonetwa kutora munhu webhora watiwatiwaisa deputy minister urenewo.
Tichitarisa mutongo wakabva kulabor court, munofunga kuti pane zvingashandurwa here nehurumende?
Isu hationi kuti hurumende ingashandura mashandiro avarayiridzi. Tinotoona kuti hurumende yatononoka, varayiridzi ngavange vachienda kumalizi kuti vakwanisewo kunge vari vanhu vanoenda kumbonovaya zvatingati pachirungu rejuvenated. Uyezve tinoona sekuti hurumende ingatobatsira kana ikapoendawo vanhu vanoziva zveeducation kana zvelabor kulabor. Pane kunotora vanhu vasingaziviwo zvano zvakufanira kutora mudbc moti ngaatitaure zveeducation. Vamatanga ese zvatinoziva ruzivo rwavo ndeyekubhora, zvekueducation havazivi. Dai vambonyararavo vakasira vakaita zveeducation kueducation, vanozivawo matheories anapiaz nanaasbel nanabruna, kwete zvavo matanga ese vanga vachifunga kuti matita anenge ari palivhi. Iyo maticha anenge asiri palivhi achitopreparea kote rinenge richitenda lisi kana kuti horodhe neyana yechikoro kwete yaticha.
Mutungamiri weptuz vatakavafira zhou vari parunare kumasvingo. Takundikana kubata vamatangaidze kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Musangano mukuru wekuziya nzira dzekurwisa pamwe nekupedza chirwere cheHIV AIDS vapetwa muNew York nhasi, masangano akazvimirira achiti vari kufadzwa nekuti gwaro repolitical declaration to end AIDS rasainwa nenyika dzose kusanganisira Zimbabwe. Musangano uyu wakatanga nechitatu kuUnited Nations General Assembly. Hurumende iri kumiririrwa negurukota rezveutano Dr. David Parerenyatwa avakataura pamusangano uyu nezuro vachikurudzira kuti nyika dzepasi rose dziite zvose zvadzinogona mukurwisa utachiwana hweHIV AIDS nechirwere cheAIDS. Rimwe remasangano ari pamusangano uyu ndere Southern Africa HIV and AIDS Information Dissemination Service kana kuti SAFAIDS, iro rinoti rine tarisiro yekuti hurumende ichatambira zviga zvichabuda pamusangano uyu. Ngatinzwei hurukuru yaiitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nemutungamiri wesangano iri amai Lois Chingandu.
Chikurukuru ndechekuti zvatakanga tafambira chaizvo chaizvo nekuti tione kuti gwaro riya rataitaura rinonzi political declaration yeHIV rakabuda rikawiriranwa nenyika dzese, nekuti kazhinji ndo zvinowanzoti netsei vamwe vanosiramba kusaina. Asi gore rineiri takaona nyika dzese dzichibvumirana kuti dzinosaina, asi kune vamwewo vakazotiwo tinosaina asi munofanira kuziva kuti hatina kufara nezvakati nezvakati nezvakati. Saka hatikuona kuti chatakanga tafambira chaicho chakabuda.
Zvii zviri mugwaro iri zvakanyanya kukufadzai imi semasangano akazvimirira akabva kuZimbabwe?
Nyaya hombe isusu veZimbabwe yatakanga tauya nayo takatarisira kuti inge ichipinda mugwaro iroro, nyaya dzemadzimai nevana vevasikana vechidiki kuti vaonekwe kuti kunoitwawo maprogramu akanangana nanavo ekudzingisa HIV, kudzivirira vana gender based violence. Saka zvese izvozvo takaona zvichipinda. Kozoti zvekune nyaya yefinancing yemari chaiyo yeHIV kuti ichabva kupi, takanga takatarisira chaizvo kuti tione kuti pangaite commitment here inobva kunyika dzese kuti hongu mari inodiwa kuti HIV iwe inorwisa ichazenge iripo. Izvozvo zvakawanikwa zvichipinda futi mugwaro iroro zvichibatanidza ukama hwekuti vekunze vaiti vari committed, avavo vemudzinyika dzedu idzo vachitiwo vari committed, nekuti nyaya yedomestic financing yanga iri nyaya hombe kuti dai nyika dzedu dzakwanisawo kuisawo something mubasketi macho imomo.
Avanga vari mutungamiri wesangano reSafe AIDS, amai Louis Chingandu, vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari kuNew York muno muAmerica. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yevanhu, munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave. Tobvotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vafa nhasi muAfghanistan nechekumawirira kwenyika iyi munzvimbo yeNangara zvichitevera kuputika kwebambu. Hapana atataura kuti ndiye ateya bambu iri, asi zviri kufungidzirwa kuti zvaitwa nevanopfurikidza mwero vechikwata cheTaliban vari kurwisa hurumende yeAfghanistan. Zvinonzi kwaita kundengendeka kwenyika kumawirira kwenyika yeNicaragua pedyo neguta rePuerto Morazan. Hapana ataziva kuti pane vafa here kana kukuvara muchiitiko ichi.
Tinokutambirai vateereri, muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura nevechidiki, ini ndini Chioneso Jani. Nastina Howard Mtago, mukomana ari kuchera goride, wakadi yako?
Ndinofimba makadi vamusamarari. Isu tiri vakomana vechidiki vari kusimukira munyaya dzekuchera mukute kana kuti goride. Tiri kuchera tiri kunzvimbo inonzi iyo Fort Richardson kumatebherere rusau. Uko kwatakawaniswa nzvimbo yekuchera muhurumende yedu inozvitonga kuzere.
Matambudziko ari kusangana nawo ndeapi?
Nyangoti ndee ruzivo yekuti tingachere sei mukute uyu nziya yakafanira yekuti tikwanise kuwandisawo vamwe vechidiki mabasa, uye zvakare michina yekushandisa tikwanise kunyatsoshanda basa redu zvakanaka.
Chii chakaita kuti usarudze kuita basa yekuchera goridhe?
Ine uyu mukana wegoridhe wakangouyawo nekuburikidza seshamwari yangu yandaishanda nayo padhuze akandiudza kwaita mukana wenzvimbo dziri kunzi mamaini eFort Dickson.
Ungade kuudza vechidiki kuti chii?
Unoziva zvinoitika ndezvekudai. Kune vamwe vari muno muZimbabwe vatiri kushanda nawo. Haungatange uchitida kutanga nekuti mangwana wato milionaire. Unotanga nepadiki wogurisana nezvauri kuita.
Aiwa vateereri, nguva ndoyaita shoma. Tosangana zvekare mangwana. Ini ndini Chioniso Jani.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship uye vari kuuya kuAmerica mazuva mashoma anotevera, muzvare Petronella Muzondo, vanoti vari kufara zvikuru nekuwana mukana uyu. Muzvare Muzondo vachangopedza zvidzidzo zvecomputer science kuNational University of Science and Technology kana kuti kuNUST kuBulawayo, uye vanoshanda nesangano rinoita zvemakombiuta pamwe chete nekugadzira maapplications reshecodes. Ngatinzwei vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Hei, ndikunzwa ndakanyatsofarisisa chaizvo nemukana wandapiwa neveMandela Washington Fellowship kuti ndiwanikwe ndichisanganira nevamwe vechidiki from all over Africa tichiuya. Takawanda tichiuya kuAmerica tichizodzidza nezve mafields akasiyana-siyana. Saka ndikuzva ndine mufaro chaizvo ndine tarisiro rekutizvo this opportunity yandapiwa ndinowanikwa ndichichadzidza zvakawanda chaizvo.
Mbotitaurira nezvebasa rako.
Ndinoshanda nevamwe vasikana, tine grupu yedu inonzi SheCodes. Saka seShecodes kutanga kwatakaita takapiwa opportunity yekupinda mucompetition inonzi Technovation Challenge for Girls, which is an international competition which runs for 12 weeks. Saka pa taita competition iyi, we were given a task to develop kugadzira ma mobile applications anoita achiwanika achichinja community yedu nenzira dzakasiyana siyana. Saka patakapedza competition iyi tiri team ye 5 girls from NUST, takafunga kuti ngatirambe tichitsigirira vamwe vana, vamwe vasikana for this opportunity. Saka tinoonekwa tichienda kuzvikoro malocal schools ari padhuze nepatinogara tichidzidzisa vana vasikana kukoda.
Uri kutarisira kuti chirongwa cheMandela Washington Fellowship ichi chikubatsire sei?
Okay, pachirongwa cheMandela Washington Fellowship ndiku wanikwa ndichida kusangana nevamwewo vari kuita zvakasiyana siyana ma countries avo especially in Africa. Ndowanikwa ndichicreate a network with other young people because tine machallenges atinosangana nawo and sometimes solution tinokwanisa kuiwana pakutaura nevamwe vari kusangana ne the same challenges akuitawo zvakasiyana siyana but zvichifambirana muma communities avo.
Muzvare Petronella Muzondo ndemumwe vechidiki veZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vanga vachitaura parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muKenya. Sangano reUnited States Agents for International Development kana kuti USAID rinoti rapa nyika yeKenya mari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi masere emashillings. Mari iyi iri kupiwa pasi pechirongwa chekubatsira vanhu venyika iyi nechikafu muchirongwa chinonzi Kenya Innovative Innovation Engine kana kuti KIE. Chirongwa ichi chakananganawo nekukurudzira vanhu kuti vashandise unyanzvi mukurima kuti vawane pundutso. Mukuru weUSAID muKenya nekunyika dzekumabvazuva kweAfrica Karen Freeman anoti vari kutarisira kuti chirongwa ichi chichabatsira mhuri dzakawanda. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muKenya. Munhau dzemitambo, maWarriors emuZimbabwe atarisana nemakundano matsva svondo rimwe chete vachangopemberera kubudirira kuenda kuma2017 Africa Cup of Nations Finals. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Murairidzi wemaWarriors Kaliso Pasuwa akasimuka nechikwata chake chakasimbisisa kusanganisa Elisha Muroiwa, Tatenda Mukuruva, Hardlife Zirepi, Dani Piri, avo vaive muchikwata chakadambura Malawi. Maoyas ari kutanga kupinda munhandare mangwana apo vari kusangana neSwaziland. Zvakamira zvakadai, chikwata chenyika chemaunder 20 chiri muCameroon, uko chiri kuzodamburana nemaYoung Indomitable Lions mutambo wavopiri wemaAfrica Youth Championships. Zvikwata zviviri izvi zvakaita mangange 0-0 mumutambo wavo wekutanga. Pangu rimwe cheteyo, pane mitambo mitanhatu yarongwa nevePremier Soccer League kuti itambwe kunyangwe hazvo maWarriors ari kutamba kuKosafa. Vatsigiri veDynamos vari kutarisira kuti mungagadzirisa zvainetsa panguva iyo panga pasina mitambo, mumwe wavo vaRichard Saidi vachiti kuAscott nechapungu vanonotora mapoints matatu.
Kwata tiri kutonohwina ende tiri kutotora mapoints ese 3-0 chaiyo.
Moses Chunga uyo adzoka murairidzi muPremier Soccer League mushure mekutora basa rakasiyiwa naTaurai Mangwiro kuHarare City ari kutanga basa rake asi aine mutoro wakaoma kubva Baobab Stadium uko ari kusangana neNgezi Platinum Stars. Mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera chapungu vs Dynamos Ascot, FC Platinum vs ZPC Kariba Mandava, Cholocho Pirates vs How Mine White City, Ngezi Platinum Stars vs Harare City Baobab, Nesondo Capes United vs Triangle National Sports Stadium, Mutare City vs Blue City Sakuba. Totarisa mutambo wecricket. Makundano epamusoro emutambo wecricket ari kutanga mangwana muHarare Sports Club apo chikwata chenyika chevaChevrons chiri kusangana neIndia mumutambo wavo wekutanga wemitambo yezuva rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM apo tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vakarwa hondo vave kuda kutanga imwe hondo yegukura hundi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. VaMugabe vanoshorwa nemashoko avo ekufananidza kunetsana kwemubato ravo nehondo yegukura hundi. Shasha yemutambo wetsiwa Muhammad Ali otarisirwa kuradzikwa nhasi kuKentucky. Nhengo shanu dzemasangano ari muAfrica Unity Square Vano piwa mukana weku visa mare chibatiso mushina mekumira pamberi pedare. Etabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Chris Gande.